taita wola Zimbabwe muhle ndeipo hama dzangu tinomugamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki uhlelo The Connection nilami uMike Hove. Today is Tuesday mhlaka 19 2019, Tuesday the 19th of March 2019. I'm your host Zimbabwe muhle, Mike Hove. All right, hama dzangu Zimbabwe omuhle, tinomugamuchirai muchirongwa The Connection. Muine ni Mike Hove. Welcome, welcome Zimbabwe omuhle. I welcome you all to Studio 7's Youth Forum. Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Kodwa namhlanje the program is not just related to abantu abasakhulayo, it's related to everyone. Ngenxa yokuthi the topic of discussion tonight is something that's affecting mainly the eastern part of Zimbabwe. However, the whole country is active, the whole country is affected. Over the past couple of days, we have given coverage to a natural disaster that has stricken Zimbabwe, stricken Mozambique, and of course stricken other countries within the southern African region, Cyclone Idai, which has ravaged the eastern parts of Zimbabwe. Now to help me tackle tonight's discussion, I have, I'm sure early on you saw a sneak peek of my guest host, Mavelas Mhlanganyahuye. Mav.
Well, I feel honored to be on this program tonight. I know I'm not a youth, but I'm very, very excited to be here because this is a very important, and I actually happen to come from the area where this cyclone hit. So it's very close to home. So welcome everybody here on the Youth Show, which I'm co-hosting with Mike Hove. The cyclone, which kicked off in Mozambique on Thursday, the 14th of March, has thus far reportedly claimed over 1,000 lives in Mozambique. This is according to the Mozambican president, Filipe Nyusi. And it moved into Zimbabwe on Saturday, the 16th of March, claiming over what the Zimbabwean authorities say is 98 deaths. 217 are missing and 102 are injured. However, there is a possibility that this number could increase, Mike, because we are continually hearing numbers coming up. You know, some have been marooned, some have not been discovered yet. And we just heard that some bodies were actually swept into Mozambique.
That is correct.
So we're going to be looking at seeing at what is the final count.
However, Zimbabwe Muhle Lamhlanje, President Emmerson Mnangagwa visited Manicaland today alongside Vice President Constantino Gouveia Chiwenga in order to pay his respects and of course assess what is happening on the ground in Manicaland. Let's take a look.
As well as the infrastructure and the reef has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance. We need, we also are going to receive lots of material support from the UAE, where I had visited, and other countries like South Africa, Botswana, Namibia, and Angola have indicated that they also want to know what our needs are.
Of course, Zimbabwe Muhle Limzwile uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe's very own president. President Mnangagwa also held a press conference izolo nezuro, during which he offered condolences to the families of those that lost people. And of course, he issued, he mentioned that there is a rescue team in line battling to reopen the blocked roads, which of course we're going to show you that of course they have been successful. Maf, Matigo.
He further mentioned that that's President Mnangagwa, that the units of defense force have assessed Chimanimani, whereby they were reopening blocked roads so food and safe water medicines could reach the people. Let's take a look.
Dangerous,
We're seeing the action, Mike, mm-hmm. that was taking place on the ground in mm-hmm. Chimanimani. And I could hear people speaking in Dau, that's my language, mm. right there. Just, you know, really marveling at the kind of assistance that they are getting. But obviously, some are saying it's not enough.
Mm-hmm. Aywa, zulukandaba lamhlanje limzwile umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ube ngale eManicaland ekhuluma labantu yena ethi ube bona ukuthi izinto zime njani ngale eManicaland. Kodwa lamhlanje kuhlelo sikhangela ukuxoxa lezizalwane zeZimbabwe zonke sifuna ukuzwa kini ukuthi libona njani nangu tropical cyclone Idai hayi usephazamisile impilo zabantu ngale eManicaland. So ngenani kuhlelo Zimbabwe omuhle lisitshela ukuthi nina njengezizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi le ndaba it's not just abantu abaseManicaland who have been affected kodwa izizalwane zeZimbabwe jikelele lapha kwele Melika abantu started GoFundMe ukuthi bathumezele imali ngale ngikhaya ukuze basize uZulu ngale eManicaland ukuthi bathuthukise ngenxa yokuthi izinto azimanga kuhle. So ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle lisitshela umbono wenu ngodaba olukhona eGoodwin lamhlanje +12026192077 that's the number call nxa lifisa ukungena kuhlelo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tiri kutarisa isu dambudziko ratarisana iro nevanhu vari kugara muchimanimani kumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakawanikwa iro dzichibatwa nedutu mpengo inonzi iyo cyclone Idai. Tiri kuona munguva yapfuura vanhu vazhinji vari kunzi vakarasikirwa neupenyu pari zvino tiri kunzwa kuti pane vanhu 98 vakashaya vamwe vawanikwa vachivigwa nhasi munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe pari zvino havasati vawanikwa hama dzavo dziri kutochema dzichiti havasi kuziva kuti vari kupi pane dzimwe nzvimbo dziri kutotadza kusvikwa asi nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachienda kunzvimbo yekwamutare uyezve kuchimanimani uko vari kuti vari kuda kunoona kuti zvii zvingaitwe nehurumende mukubatsira. Takaona nezuro mutungamiri weMDC vachishanyawo munzvimbo iyoyi vachionawo kuti zvii zvanga zviri kuitika ikoko uyezve vakawana mukana wekutaura nevamwewo vakatarisana nenjodzi iyi. Taona zvakare vemauto uyezve vachitungamirwa navachiwenga vachibatsira munzvimbo iyi. Pane vana vechikoro vanga vakawanikwa ivo vachikukurwa nemvura asi vakawanikwa havo vamwe pane vamwe vakashaya pachikoro apa vamwewo vakazobatsirwa nemasoja kuti vaende ivo kunogara pari nani. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa nhasi tinoona zvakare kuti hurumende dzenyika yakadai seBritain nhasi dzawanikwa idzo dzichipa nyika yeMozambique neMalawi neZimbabwe mari inosvika iyo £6 million tikaona European Union zvakare ichipa iyo €3.5 million kuti ishandiswe mukuedza imo kubatsira vanhu vari kusangana nedambudziko iri. Tinoziva zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzakasiyana siyana zviri kuunganidza mari yekuti itumirwe kumusha neimo mumusha vanhu vari kubatanidza vamwe vane mabhurangiti vane chikafu vamwe vari kuya nemvura. Taona zvakare vaimbi vachibatana taona Jaha Praise achibata batana nevamwe vaimbi vakasiyana siyana na soldier laughter ona na maititi makomedian tikaona vamwe vakangosiyana sana ve zim dance hall vakawanda na say colors vaona vachibatana na kapupi comedian vachibatana vachiedza ivo kuti vaone kuti vangaite sei mukubatsira imo kuti vanhu vakawanika vachitarisana nedambudziko re hurricane tropical cyclone idai vangabatsirikane sei asi Mike iwe neniwo tine basa rekuita nekuti tiri kuona pane magofund me akawanda ari kuvhurwa saka munhu wese ari munyika nevavo vari kunze chero uri muZimbabwe ino ndiye nguva yekuti munhu vawanikwe ivo vachibatanidza musoro pamwe chete vachibatsira vakasangana nedambudziko iri
vakanzwa kavamuka vachita asante sana iwe neni tine basa nguva yebasa yasvika
aiwa nguva yebasa yasvika Mike asi pane video yatanga tinayo yemamwe madzimai nevamwe vakawanikwa vachibatwa nedutu mupengo irori rekuchipingere gaiti mboenda kuvideo iyoyo let's go to our video of the women teens we
gotwa Zimbabwe muhle ngibona ngani ile video ayikafiki but we have other videos so of course Zimbabwe muhle let's take a look at some of the victims as they tell the stories for themselves as to what happened with Cyclone Idai
and we understand their bodies which are floating some have floated all the way into Mozambique you know Rusitu is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say we see bodies we believe those bodies are coming from Zimbabwe the total number we were told there could be 100 some going as far as saying there could be 300 but we cannot confirm this situation our troops the army was now walking on foot to go to Rusitu in order to go and assess the situation on the ground
Yeah, the Minister of Finance pay imali engange $50 million to assist abantu eManikaland abehlelwe ingozi le eka cyclone Idai imali zakhona zivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatala ama taxes abo o 2% tax konke ndawonye ikusebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManikaland ngodaba lolu oluka Idai the cyclone imali zakhona zizancedisa ziphathise sibile kwakhen izikolo lama toilet lama roof a destroy ama bridge konke konke imigwaqo yakhona ambonani kuzaphathisa sibile
hayi uxolo Zimbabwe muhle uxolo lapha sizwile u Minister of Local Government u July Moyo kanye lo mphathi ntambo obona ngendaba zemali u Professor Mthuli Ncube as they were assessing and you know talking more mothers about what's happening on the ground Manzwa July Moyo was talking more explaining more what's happening kuManikaland and then Mthuli Ncube was talking more in Ndebele where you were saying kuti 2% yangaichichemesa wani now it's coming into play and it's assisting the people of Manikaland
aiwa zvakawani zvakanaka izvo Mike nekuti vazhinji vari kuti ivo saka chii chichange chiri kuitirwa vanhu vakatarisana nedambudziko iri regai timbonzwa kubva kune vamwe vakatarisana nedambudziko irori kuti zviri kufamba sei nyanya kuchimani mani regai tende ikoko
pana akafa baba emurume wangu akashaika akawirwa nemba bhasira ipapo ari two nekamwe kamwana kawaba mukuru wangu asi akasati tikationeka kashe kutotsvaga patinofungidzira ndipo pakare pacho pana mazitomba sikadombo zvikuru kuti ade kumbira kuti kana kune vana vakwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanise kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechotange kudonha yadonha miti mvura mvura ichibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kutorwa kwebridge rakadonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone Idai yatikonzeresere nzara
muri yangu handisi kuzova kuti zvakamira sei ikoko mberi kwacho kwandirikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport marodhes akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzondofamba sei
Apo Mike, we're hearing from some of the victims who are actually explaining that, you know, what happened, and some of them are saying they don't know what to do now.
It's because,
yeah, most of the bridges have really been destroyed, the roads have been destroyed, and everybody's distraught. They don't know what action to take.
Thwakazomuhle, libazwile abantu laba, abaphila eNicaland, bathi bayakhala, bathi hayi, ucyclone Idai lo, usiphazamisile indlela esiphila ngayo impilo. Kuthiwa ama-bridge wonke, they've been destroyed. Kuthiwa imigwaqo eningi has been destroyed. So abantu, they don't know ukuthi sekumele benzeni. Bayakhala, bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, bathi sicela ukuthi size ngale eNicaland. So ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu, lizwile earlier on, sichasisa njalo ukuthi kule zalane zeZimbabwe eziningi ezitshiyeneyo, that are doing ama-different assistance efforts eZimbabwe. Sesibone abantu abaningi jikelele befaka $2 RTGS, $3 RTGS besiza through iEconet, njalo lizwile uMavelas echasise esithi different international organizations have also taken a part into assisting ilizwe lethu leZimbabwe ngale eNicaland. Sike sachasisa njalo ukuthi lapha kwele Melika kule GoFundMe that started that was started by uMnumzana uFreeman Chasi yena ophila ngale eOhio. As we speak, iGoFundMe leyo has surpassed $20,000. I am at a TGS US dollars. $20,000. So, gaining in the Shiley Shombe, I abantu bazamir. Lamchanjo Shelo says he says he lent Lanta, a Nangoti say, Bell, a CGS, a Tony Tuba, a Salich and Sama video of abantu Aba Pilangale, eNicaland, be Cassisa Uguti, Bona Bagwenzanjani. So, Sfungos again, Uguti, especially Laba Sabezamil, who those that have donated impahla, izigqoko, you know, imali, ukudla, ngezinto ezitshiyeneyo, ukuthi what is your take on everything that's happening in eNicaland, njalo what do you expect ukuthi kuwenzeke ukuze labantu laba basizwe? Mother.
I think the gate mboenda kuna correspondent wedu Loida Moyo uyakata oraone vamwe nyanya kuma eNicaland. Asi, as you know, Mike, it's not only in eNicaland where the cyclone actually had a major impact. We also understand that in Mashingo, you know, there were some areas that were also really badly hit. But let's go to eNicaland now.
Tinotongo chemo ne nyika nevanhu vese kuti tionoti pano rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu vana vasina misha pekugara pasipo dambudziko guru nderekuti toita sekuti tivige vakashaika chekutanga tofanira kukoshesa vanhu vakati siya ndovatoda kuti titise tivige tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvogadzira ndofunga ndozvinga ite kuti tiite tiende mberi sevanhu
kuti nhamo inhamo kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchisvika papi uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru nharaunda vanhu vakafa senzira iyo nenzira iyo iyi zvinoshupa sereki saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tise pamwe chete toona kuti totangira papi vanhu vavangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Vana vechikoro maECD aipfuura neapa achienda kuchikoro saka izvozvo zvaamuchanisa rodhihombe rane problem nekuti ndo rine maheavy vehicles saka taakutyirai upenyu hwavana vedu especially kana kwechinaye kudai zvinonga zvaakutotyisa kana pakliniki pari padhuzi taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika saka izvozvo izvi zvaakutotinetsa nenyaya yemvura iyoyi kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster apo pakona apo handisi kutombogadzikana pakona ipapapo panhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi panotoda rubatsiro rukuru.
Very harrowing messages there coming from people who are actually affected, because I hear a young mother saying that she's afraid, especially for her children that go to preschool. And she's saying she also, part of her family became victim of the cyclone.
Kodwa mothers asambene ma Facebook page edu sibone ukuthi abantu bathini bese siqhubekela phambili twenda kune video edu yathapiwa ona kudamsasiwa and we bring him into the program. Ekhasini lethu le VOA Ndebele kulo sikhumbuzo umlalazi uthi hello there siyakwamukela. kwamukela kuhlelo sikhumbuso uPamela Khumalo uthi salibonani sawubona Pamela umsunduzi wandlovu uthi kunjani umsakazi mina ngiyaphila umsunduzi wakho kunjani uGod knows moyo uthi sisonke sisonke we together God knows umthandeni Tshibale uthi hello sawubona umthandeni uMartin uthi sikhona lana hayi sakwamukela kuhlelo umthandeni uphinde wathi mina ngithi le mali ebuya eMelika bengayidli bayakhela abantu ama one room saka mothers pano mwari kuto suggest hanzi aiwa mari iri kubva ku America hanzi musaidye vakaima one room kuti track one waone chi place
yekugara aiwa tinotenda vari pa live feed yedu yepa VOA Facebook page yedu VOA Shona tina Innocent Guru Kumba hanzi good evening good people good evening kwa muri tina telepiwe kwa mare hanzi you look beautiful sisi mavya nasa
kwenini naya waruta this is a beautiful here
asi tinotenda Mustat Chikomi arikuti it's a national disaster. I think UN must intervene. Gogovanata varikuti Imanyonya Konda, I see you, Hilda Nkomo, and may God bless our country, Zimbabwe. Innocent Guru Kumba arikuti Sister Marvelous and Mike Murisei. Mike Wapindo Wapa. Lillian Mguda, and good evening to you all. Gogovata varikuti, oh dear, what are they ululating for? Philip Safa Boka arikuti Big Mike and Auntie Mavi. Murisei henyu
aiwatiribodisusu
chamiso chinotsimba hanzi nematambudziko akawira nyika simavhi nesuo tinoti nematambudziko chokwadi telepiwe kwamari hanzi oh shame mwari inzwai ngoni arege itimboenda tiri kunzwa kuti tine guest wedu aripo ano tichadzoka zvakare tichiverenga mameseji enyu saka kana muri palive feed yedu dzvanyai pakanzi share kuitira kuti vamwe vaone nesu uyezve kuti tigokwanisa kuti kana mapinda muchirongwa muwane kuye muchinzwikwa
Pela zulukandaba lomzwilo uMavela silingakhohle phela ukushare uhlelo njalo lifakela ama hearts njalo ama likes sibone ukuthi ay lamhlanje sibukela ngobunengi bethu however mothers joining us in our program today is our first guest uPrijet Nyandoro she is a member of the MDC who is the youth league So Bridget is also part of the individuals that are, you know, mobilizing people on the ground trying to help and trying to figure out what to do next Bridget welcome to our program
thanks for having me good evening
So, Bridget, you know what's happening in Manicaland. It's a sad story. However, we're glad to know that, you know, young people are taking it upon themselves to assist their fellow colleagues that come from Manicaland. And now, like we heard, Mashingo. What are you guys doing to assist these young people? Well, these people, not just young people.
Okay, what we've been doing so far as the Youth Assembly of the MDC is we've been mobilizing resources in terms of clothes, blankets, and other utensils that might be needed in cases like these flood disaster that we are faced with as a nation.
Mm-hmm. And how successful have you guys been thus far?
We have been getting very positive feedback from our members and from other people outside the membership of the MDC, I must say we are very happy with the response as the leadership of the Youth Assembly in the MDC. People are heeding the calls to help fellow Zimbabweans that have been struck by this predicament of the floods.
Ndombopinda ipapo sisi Bridget Moti tsananguroti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita sevechidiki vebato iro re MDC mukubatsira avo vakatarisana nedambudziko re tropical cyclone idai.
Okay, zvirongwa zvatiri kuita parizvino sevechidiki vemusangano mukuru munyika weMovement for Democratic Change ndezvekuti tiri kuunganidza zvatinokwanisa kubva membership yedu yemastructures zvinosanganisira magombezi, mbatya, zvikapfu, matents, mosquito repellents nezvimwe zvakangodaro-daro zvakawanda zvinoshandisika panguva yenjodzi yakaita seiyoyi Saka tiri mubishi kuunganidzana nezvinhu zvacho tinotarisira kuti tichange tine zvirongwa tichafamba sevechidiki tichienda kunzvimbo dzakawirwa netsaona idzodzo kuManicaland nekumasvingo tichibatsirawo nepatinokwanisa kuburikidza nezvatinenge tawana mukutsvaka-tsvaka kwatiri kuita
Pane vamwe vari kuti iyo inguva ino yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubvamba mani kana kuti uri kupati yani. Muri kubatana here nemamwe mapato emunyika asiri renyu iro riri MDC mukuedza kukubatanidza zvamuri kutsvaga izvi?
Dambudziko rakatarisana nevanhu vari kumanetherlands nevari kumasvingo idambudziko renyika, harisi dambudziko rebato. Saka isusu seveshidiki veMDC takatarisana, it opened door policy yekuti tiri kuda kushanda nevese vangave vachida kubatsira mutsaona iyoyi. Hatisi kutarisa kuti uyu abva kupi, chatiri kuda pamberi kusevha upenyu hweavo vakasara mukuwirwa netsaona iyoyi nekubatsirawo kuviga avo vane hama dzavo dzakashayika. Saka for now ndingangoti politics aside tiri kumira kuti tione kubatsira vanhu, zvisinei nekuti munhu uyu ndewebato ripi. Chatiri kungoda kusevha upenyu, wana kuti vakawirwa nenjodzi vawana kuenda kuzvipatara, vawana chekudya and the likes.
Aiwa, pakanaka ipapo. Mombobata yenyu CC Bridget Nyandoro, tichadzoka kwamuri. Thank you so much, Mike.
So zvuluka ndaba lemunzwile unkosazana uBridget Nyandoro, yena owebandla ele MDC uyasho ukuthi ai ibona njengabatsha they are mobilizing abantu bahamba ndawo zonke bedinga usizo, not just usizo lwempahla, not ukudla kodwa imali, nxa ulayo imali yokunikeza abantu. Limzwile umavela suphinde wambu ukuthi nina njengabantu abatsha, are you willing to work across the board? Uthi yebo ngempela, uthe this problem is not just inkinga ayihambelani lo mhlobo, ayihambelani njalo ukuthi wena which party do you belong to, what not. Uthe hayi, le ndaba yinkinga yelizwe lonke. Kodwa to extend umbono ka Bridget lamhlanje mothers, we have another one of our young guests, umnumzana, his name is Menashe Mthusa. Yena njalo owebandla yele ZANU-PF. ZANU-PF youth have also launched their own thing whereby they're trying to help the you know, people in the affected areas. Menashe, ngiyakwamukela kuhlelo, mnumzana unjani?
Ngiyaphila mina, ngiyabonga kakhulu.
So mnumzana, usungenile kuhlelo. You know, as a country siyakhala, you know, there's a huge part of our country that's affected right now. Abantu bayakhala, abantu don't know where their families are. Uhulumeni uyasho ukuthi 98 people have died. Kuthiwa over 100 people don't know where they are. Nina njengabantu abatsha bebandla leZANU-PF, what are you doing ukuze lisize people that are coming from these areas that are affected by cyclone Idai?
Ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho. Into eqhakathekileyo ekhona kathesi ukuthi abantu bananzelele njengelizwe ukuthi kube le disaster enzakele eManicaland. Yizo esifikele singacabangeli, inasmuch as we knew ukuthi kungaba lento enjalo, kodwa yinto esithusileyo, looking at the destruction of property, lempilo ezilahlekileyo khona ngane eManicaland. Thina of course njengebandla leZANU-PF, we are also struggling. Kodwa si this disaster, it would be folly to look at it in terms of party lines. Because it disaster late ichaya izange ikhethe ukuthi lapha sesichaya bezanu-PF, sesichaya be-MDC, ichaye abantu abeManicaland who are Zimbabweans. So thina ZANU-PF is part of an organization that is in Zimbabwe, in the part of elama Zimbabweans phakathi, lathi in our small way we have been trying to help and coming together so that we can throw in what we can in terms of help ebantwini beManicaland. If disaster enzakeleyo, it's a national disaster, and rightly so uPresident uyidiclare as a state of disaster what happened in Chimanimani and surrounding areas. Kuyinto ebuhlungu sibili enzakeleyo, and we are appealing to every Zimbabwean ukuthi la ifake isandla sakhe khonapho, afake uncana lakho ukuthi imsebenzi uye phambili.
Nina njengabatsha bebandla leZANU-PF, what exactly have you guys managed to garner so far?
Okay, Tina, as ZANU-PF, led by our National Youth League, the National Youth League, it has been mobilizing in Harare, mobilizing resources, and I think yesterday they went to Manicaland to go and donate the few things that they had collected from people, and the more things have been coming into our national, into our HQ, so things have been being sent to Manicaland. And then also, through the National Youth League, about instructing our structures locally in Manicaland, the provincial executive lama structures ama districts lama wards kona ngale manikaland they have been mobilized basebenza baningibona they have been staying there as community lawo lokho bekhona ngale in those hard hit areas bezama ukuncedisana labe CPU ukuthi ben whatever thing they can do because abanye abantu help parayinika especially from the youth league side e manikaland it may not be material help but the physical help yokuba khona bethwala abantu bencedisa ukulungisa izinto ezilungiswayo khona ngale ngoba ngale siyakwazi ukuthi kulama engineers ezama ukukhangela imigwaqo yenzani abe civil protection unit lawo balokho abakwenzayo bayancedisa khona ngale kulamanye futhi ama-youth asedeployiwe echimanyemanye hotel esincede kakhulu ngokunika i-refuge kulaba abangalezela zinhlo bakhona abakhona ngale we are doing i-security we are also helping with the cooking and everything else that's being done around there so the youth league also like it's very much involved in this process.
Mnashe, wethi ngikubambe kancane ecingweni and then we'll come back to you in 1 second. Ngiyezwa njalo ukuthi silomlaleli, so can you just hold on for 1 second and then we'll come back to you in a bit, ne? Mother Zanzpa, Runari Tinemteri.
Hello, caller.
Hello.
Hey, tukisaura nemi, muri kupi ndimani?
Ni ndrimu Harare, ndinonzi love much punda.
Hey, taura iti nzwi.
I think it's a media writer so far in Zimbabwe. Fano, they could see Rubatsiro to Rwana Ruiswa to Anu. Asizino zino kuwi sakuti Rubatsiro rino uya mushure mekunge wanu washaika. Rubatsiro rino fana kugara rwawepo. Fani ke zvakagara zvange zvataurwa kuti kuchauya mafashama wanhu waifanira kunge wagara wabviswa kunzvimbo dzakaita sechimanimanimani Chipinge kwete kuti tinozobatsira vanhu vashayika zvinhu zvinokuvisa.
Aiwa, mazwi makukutu. Saka mune ramangwana mungaone imi mune mazwi ape kutaura kuitira kuti pagare pane zvikwaniso.
Ndinoti nini tikuona makambani akaita sana Econet Wireless wana Delta Corporation nemakambani anobvisa mari yakawanda kwazvo dai pagara pakaiswa mari munyika inozivikanwa kunzi mari yemadisaster for example mari yecholera mari yechi yogara iripo kuitira kuti kana tichinge tavakuda kunosangana nedambudziko toziva kuti tine mari kwete kuzomirira kupema pedu.
Aiwa aiwa mashoko makuku tu anzwadzi muve nezu barakanaka. Maika Wakola Bay is actually coming in with a very good idea. He's saying that he's seeing that a lot of companies are coming together and putting, you know, money aside, like Econet, he mentioned Delta, he mentioned, you know, some other big companies. But he's saying that in his view, there should actually be a disaster fund that's set up by government waiting for such an event. In the event of cholera, the money would be there. In the event of a cyclone, the money would be there. So he's saying that the government needs to plan better for future because they knew about this disaster, but they waited and then waited for people to donate. So in his view, he's saying that it's important for government to have a fund that they literally, you know, collect well before something like this happens.
Hi, this is Lugan Dabalia. Muzumlaleli uthi hayi uhulumende kumele he must be more prepared for ama disasters ayezayo. Nangu cyclone idai ufikile waze waphazamisa impilo zabantu abaningi ngale Manicaland. Njalo emashingo kodwa bathi uhulumende should be more prepared. Imali kumele ibe khona throughout the whole time so that when instances like these happen, imali khona ukuze basize uZulu. It doesn't have to be a cyclone. We are sure ukuthi ngesikhathi lesi yase cyclone sase cholera, imali should have been there. Isikhathi sesifikile sesayiclone, imali should be there. Regardless of the natural disaster, umlaleli uyasho ukuthi imali kumele ibe khona. Lina lithini ngalokho? +12026192022077 yoni nombolo yethu. Sithintene ecingweni, ngenani kuhlelo ngobuningi benu. Saka Mother's Teacher na Bridget Nyandoro parunari hapa.
Asi tisataenda kuna Bridget, regaiti da kumbono zviri kuitwa nevamwe vanhu taona vemakereke nyanya. Nekuti nasi kunyangwe edu tichivafarira ivava vemapato enyika vakadai seMDC neZANU-PF. Tiroda kunzwawo kune vamwe vari kuita mabasa aya vanga vari vamwewo vanhu zvavo vemakereke madzimai vari kubatana semaclub vemudiaspora vari kuita zvavari kuita. Tiroda kumbonzwawo kubva kwa muri nekuti nasi harisi zuva rezvematongerwe nyika izuva rekuti Zimbabwe iradze kuti iwe neni Mike zvizva tiri kuita kubatsira avo vakatsangana nedambudziko irori. So let's go ku video yedu yezvimwe zviri kuitika muHarare uko vemakereke vari kubatana mukubatanidza zvinhu nevamwewo vagari vemunharaunda dzakasiyana siyana. Apo Mike, we were looking at what's happening at the Presbyterian Church in Highlands. That video came courtesy of Kudamsa Siwa, who I spoke to earlier on, and he was telling me that as a part of, you know, his organization, Fresh in a Box, they have literally been collecting, you know, donations from all over in Harare and Bulawayo and bringing them to this center, to some church centers in Harare. And we saw there, you know, it's not only Kuda who's doing this, there are other people that are doing it. I saw a friend of mine, Sisi Dangarembizi, also sharing some pictures online that they literally gone to volunteer to pack stuff because, you know, there are people that are coming in to pack. There are people that are coming in to sort. There are people that are coming in to literally just put things together before they're shipped out to either Chimani Mani Mashingo or any other place where the help is needed.
That video was shot at Presbyterian Church in Ngale, Highlands, Harare. Umnumzana Ukuda Msasiwa, he is the co-founder. He found a value of a company called Fresh in the Box. Bona basebenza ngokusiza abantu ngokuthengisa ukudla okuchiyeneyo. Bona they were gathering izinto ezichiyeneyo, izigqoko, ukudla ngezinye izinto vele. Belenjongo yokuthi they're going to take all that stuff, beyosiza abantu ngale eManicaland. Yikho lokho ukukhona, yilolu dabo lukhona egudwini. Lamhlanje kuhlelo ngenani ngobuningi benu, umsakazo omuhle. Saga mothers, let's just go back to our youth and then we'll try to get back Okuda.
Oh, I understand Kuda is actually on the line. So let's take Kuda. But I also have to mention that I also saw the Seventh Adventist were also doing something. They were rallying, you know, funds together and putting donations together. So there are different churches that have actually come up and, you know, really showing some leadership roles in this incident. Let's go to Kuda Msasiwa. Hello, Kuda.
Hey, how are you guys?
Aiwa, can you just give us an insight? Zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yekubatanidza zvinhu zvichabatsira vakatasangana ne cyclone idai?
Muharare munomu, we are collecting any provisions, any donations from anyone who's willing to give. Many, many organizations have got together. At our central base right now is at Highlands Presbyterian Church, Irina Enterprise Road. Isusu, Fresh in the Box, Tiruku, Fama Fama, Chitorama donations, Kufambibazirano. If anyone are Kutamutika, Kufamba, Kufanausha, Mapetu, Mazuano, and so forth. But because Zuma Basedi, they would deliver Trump from Marare, Mblawayo, Tukuta Chimonga, any donations to the NFAO base, Kukupe Kwajin. Kope Kwa Matraks, I got to all so far, and Kuneman Wakawanda, even God knows a lot of people are there. Vachibatsira kupeka, kuseparika zvinhu, helping to load my trucks, and kubatsira kuti zvinhu zvacho zvikwanise kusvika kuko chikwendo kwamutare mangwana, and every day more trucks are going to be going there to assist. We've never seen this many people unite. I mean, Papa Twandi Enterprise Road yangakazara zvikuru, long queue yevanhu vakaida kupa zvinhu. Zvipo nezvinhu zvinobatsira vanhu vacho variku vakarasika zvinhu zvakawanda kuchimani manoko.
Chanyanyo ndifadza kuda chavataura ndechekuti for once you're seeing a queue which is not related to fuel or looking for bread, and just take us into that. What role are the youth playing from what you saw? Were they part of that queue? Were they volunteering? And what role can they play further on?
There is a lot of youth right now on the ground. I saw a lot of youth on the ground right now at Chibatsira. A lot of manpower is needed, even though right now more manpower is needed. Kubatsira kupeka is a big task. On top of that, my youth, they're sharing, but quits, they're sharing they're sharing pictures, they're making sure they're making sure they're enthusiastic to participate in this exercise. I think it's showing that, you know, we can now get messages out quicker using the, you know, the youth have got a very quick way of making information move around. So we're very grateful what the young people are doing right now in Harare, in Bulawayo, and all over the country. I know Manazenzele in Bulawayo have been collecting all day as well. There's a lot of information moving around so that we can assist in getting as much aid as possible.
Kuda.
Hello.
Ngithi usuqalile na ukufundisa iNdebele.
Amina ngiyakhuluma mbichana. I can put on the light if you want.
I guess I love it. First of all, shout out to you guys, what you guys are doing on the ground. It's really impressive. I see the spirit of Ubuntu reflecting throughout the whole nation. So shout out to you guys, especially abantu abasakhulayo. The work you guys are doing is really amazing.
Thank you very much, my brother. We appreciate your kind words. And, you know, in the diaspora today, a lot of people have been donating various means using my GoFundMe pages. I know enough streaming, Nana Team, but they've got a good page which they're raising money. It's also we've been letting people buy to our products like Opal, matches, and so forth to our website. And we've been making sure that all the proceeds, including any profit made, and charges are going straight back into donations. And you can follow all our progress on our Facebook page. We're making sure we're very accountable and showing where everything is going.
Are you guys still taking donations?
Absolutely. So if you go on the GoFundMe pages, they're still taking donations. The EcoCash number is still active right now because the work right now is not even begun. I mean, people are going to need help rebuilding. People are going to need help, you know, getting their wardrobes back, their clothes back, and there's so much work to do. So it's very important that we don't stop donating. Right now, I really recommend some of the GoFundMe pages, like the Tipa Chedu GoFundMe page, very important, because those guys are very accountable. At least you'll be able to see where your money is going directly. We also highly recommend, if you've got EcoCash from Zimbabwe, EcoCash is matching the donations dollar for dollar. So if you send $100, EcoCash will give us another $100 on top, which makes the money go a lot further. So in other words, it doubles your donation. And like I said, this is a fresh in a box. If you go to hamper.freshinabox.co.zw, you can also again purchase a food hamper, an emergency hamper, and we will make sure that we buy the products, we'll take pictures, we'll send you, we'll make sure we donate it and make sure it goes to the right places.
All right, Kuda, could you please hold on to the line so that we take a call on here on Yalo Silomunyu Mlaleli, and then we'll come back to you in a second, all right? Mothers, Tinem Terri.
Hello, Paula.
Hello?
Hey, Truktaura Nanuya Jemurukupi.
Kiri kubinga.
Kwaka di kubinga.
Binga, kwaka oma zuwa jiti.
Hey, tipewo pungwa zenyu, kwaka shiko erene mfurai.
Kana drono haru.
Saka muri kuona sei zviri kuitika izvi?
Zvinhu zvinhu zvinosiririsa chaizvo. Ini ndiri kuda kubvunza kuti uko pamutare kunocherwa mangoda hapana homwe here akambo kana kamari kakambochengetedzwa? Tinonzwa kuti hanzi kunocherwa mangoda ikoko.
Zvinhu zvatingada kutozobvunza hurumende, nekuti sekuziva kwedu pari zvino hapana homwe iripo, nekuti ivo vagari veikoko kwachiadzwa vanotochema chemawo vachiti zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka ikoko. Pasati pamboita dambudziko irori recyclone idai, saka zvinhu zvatichada kuzonyatsobvunza kuhurumende izvozvo kuti zviri kufamba sei. Asi tipewo mazwi enyu ekupedzisira kuti mungada kuona hurumende ichizodii muna ramangwana.
Kune ramangwana tine tichishuvira kuti dai hurumende yaita gadziriro munzvimbo zvinowa rakaita ziiriri zvatiri kusangana naro. Munoona kuno vakuru vedu tisati taberekwa vachizviswa kuna Zambezi. Gavhumendi yaive yevarungu yakaita gadziro. Mvura yacho yaiuya mbijana, but ivo vakaita effort vakavapa transport kutransporta vanhu vese, nokuti vaiziva kuti dhamu rakavharirwa kuna Kariba richasuduruka richivhara mavaigara. Yaive government yevarungu iyo.
Aiwa, panzwika apa baba muri kutaura imi kuti zvakakosha kuti hurumende inge yakarongeka mune ramangwana sei zvamakamboona munguva yapfuura. Tinokutenda yemo chipedzisa yenyu nokutaura mazwi yenyu mashomanana mukupedzisira mukupeta.
Ini ndinokumbira vanhu vese muri vese muri dzese dzeZimbabwe kuti tibatsirane padambudziko rawira vamwe vedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Twalumba.
Bye-bye. Twalumba.
Utsene, twalumba.
Saka baba vari kutaura ivo Mike kuti hurumende inofanira kurongeka. Vari kutaura ivo experience yavakaita ivo vachiti panguva yapfuura kuchiri nehurumende dzapfuura idzi. Vaiti paida kugadzirwa mune dzimwe nzvimbo dzakadai kuwana Kariba, vanhu vakatorwa nehurumende vakanoiswa panzvimbo yakanaka. Mvura yacho ichiburitswa mbijana 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 zvichinge zvazogadzirika ndobva vazotorwa vachidzoserwa kunzvimbo dzavo. Saka vari kuti dai zvakadai zviri izvo zviri kuitika. Vabvunza zvakare kuti ko iyo hurumende haina here homwe kuti yadzwa uko yemari yakabva mumangoda. Ndikati zvinhu zvatichabvunza hurumende asi sekuziva kwatinoita pari zvino hapana.
Hai Limzwile mnu ubhinga ubekhuluma lapha ecingweni echasisa umbono wakhe. Ngibona ngani mothers eningi labantu keep asking kanti uhulumende lo why doesn't he have money set aside for our natural disasters? That seems to be the common question that a lot of people are asking. Kodwa mothers, let's go back to our guests. Kulabanye abalesifiso sokungena kuhlelo, so let's wrap up with our young people and bring up more of our guests. Let's go back. Saqala lo usisi uBridget Mzware Nyandoro Mchiripo Paranare.
Yes, Ndebele.
Okay, so looks like we've got a long queue of other guests that are waiting to join online. So my question personally before, I don't know if Marv has other questions. However, my last question to you is, where exactly do people go and donate if they're looking to give you guys some goods?
Okay, we are taking donations right now. We have got a department that we have set aside, an office that is receiving the donations from people. It's our head office in Harare in town. It's number 44 Nelson Mandela, which we now know as the Morgan Tsvangirai House. People would know it as Harvest House. That's where we have people collecting, those who are able to go there. But maybe if people have their donations and they are somewhere, we can always arrange the pickup. You can call on number 0785-343486 and we will be able to come and pick up the donations that the people have to assist the fellow Zimbabweans who are in this disastrous situation.
Inini maybe zvandingada kuvhunza sisi Bridget ndezvekuti tiri kuona vazhinji vari pama live feed ndamboita imwe kuseni vanga vachiti inoyi inguva yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva kumba kwani, kuti uri MDC, uri Zanu PF, nekuti disaster iyi payakauya kucyclone haina kumbochuza kuti unoenda pamba pemunhu weZanu PF kana kuti weMDC. Imimi sevechidiki zvii zvamuri kutaura, enda apa ndoda kuti mutaure naMunashe, tine mukomana weZanu PF ari apa, mukoma Munashe. Ndoda kuti isisi Bridget mutaure namukoma Munashe muchitaura vamwe vachinzwa kuti zvii zvamungataure panguva iyi kuti vanhu vabatane nyanya vechidiki vabatsire vasina kuti uri kubva kumba kwani uyezve uri pati ipi.
Okay, what we can say as the young people, like we have alluded to before, the problem that is that our fellow citizens are facing is a national disaster, is a national problem. Isusu semechidiki the MDC tinoti kana dambudziko rauya sekutaura kwenyu, harisi kuenda kumba kweZanu PF, harisi kuketa kuti uyu ndewe MDC, uyu ndewe Zipra, uyu nderechii. Saka munhu tisati tava vanhu vemapolitical parties, before I am an MDC member, I am a Zimbabwean. Saka ndiri kungokurudzira vanhu kuti tisati tambofunga kana kutarisa kuti munhu uyu ndewe bato ripi, kana kuti titarise kuti iarea ipi, kwakavhoterwa bato ripi. Let's face, look and think, kuti before we are we belong to any political party. We are Zimbabweans, and that should bind us as Zimbabweans. That should give us a heart to say, let me help the next Zimbabwean who is suffering. And to everyone who is listening, it's time to think as Zimbabweans. It's time to think not as an MDC person, not as a ZANU-PF person, but it's time for Zimbabweans. When it's time for election and everything, we will then divide ourselves according to the parties that houses us. But for now, it's about Zimbabweans. It's about saving lives. It's about helping those who are in need. So let's put the political parties that we come from aside. Let's help each other in every way that we can.
Aiwa, mazwi makuku kuti tinokutenda ichaizvo. Sisi Bridget, handizive mukoma munashe muripo irapo.
Munashe sakonekcinwani?
Ya, ngisekhona.
Right, umzulu sisi uBridget ekhuluma uyasho ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu, ukuthi njengabantu abatsha, I this thing of when I is ANPF mina ngi MDC, when I you belong to Kupe, when you belong to whoever, akulandaba sekuyisikhathi sokusibambane njengabantu abatsha sisiza abantu bethu. When I would sing along.
I think what you budget out Kuluma, Karateka Kul. Karateka Moba. What can you see in my feature? I think I said it in my first intervention. It would be mischievous. It would sit MDC eating in Ako, is an EPF eating in Ako, whatever party eating in Ako. What is important at this stage? You would Ama Zimbabweans at him. The fact you would go a disaster late, we cannot then say we should come together simply because there is a disaster that has come to us. The coming together of young people should be something that is, problems I face as a bridge as a young person are the same problems that I face also as a young person within my own political party. So the coming together of young people, especially at this stage, let us call what happened then in Chimanimani, maybe the Sarajevo incident that has then caused the Zimbabwean young people to come together with one cause. And the individual money lay, they were an example to young people. We can come together, and then we can help each other, especially in our issues. And we are so good to make school, we are together since so we disaster. We are together into Emily McCona. Ebantwini singakakhulumi ngamadisaster but sikhuluma ngokuthi sonke singabantwana abeZimbabwe, regardless of political affiliation, regardless of church. I was very much inspired into ngibone nini people were coming together at Presbyterian Church. No one said I'm not going there because I'm Anglican. No one said I'm not going there because I'm FDA. People went there because they knew that it is a Zimbabwean thing, it is a Zimbabwean cause. So it's the same thing also for us young people. I think we need to come together and be young people that know which is future epambili, is future tina itabanika the future young cause. So I agree with Bridget.
And then umbuzo wami wokugcina Tinashe, and then we have to let you exit Tinashe Munashe, and then we have to let you go uXolo Butomi. If someone wants to donate benikeze nina izigqoko ukudla amanzi ophuza ngezinto ezijeneyo even imali kumele baye.
Hello,
usakhona ecingweni? Uyangizwa na?
Yeah,
ngiyakuzwa. Bengithi umbuzo wami, and then we might have to let you go. If someone wanted to donate either ukudla, amanzi okunatha, izigqoko ngezinto ezishiyeneyo, where do they have to go?
Okay, first and foremost, Tina is ZANU-PF. We have had ZANU-PF HQ. Abafuna ukudonate, they can go there. The youth league has set up a command center. That is day 24 hours, local receiver is into Yeshamba Echimanimani. Secondly, there is another command center which is based in Emanikali and Konangale. There is one in Chimanimani and another in Mkare. Lapava collector Konizindolez. Another way, foot of good donator, we donate through our organizations like EcoCash. EcoCash is also taking our donations, about $25. They also put $5 on top of it. And any other avenue that people can donate through. This is not really about who has collected more donations, but this is really about how which donations are going to which place and which affected people are being helped by these donations. So Tina is ZANU-PF, we are very much helped with the matter. So if you want to donate to our neighbor, to the ZANU-PF HQ, we are very much welcome to receive that. If you go to Chimanimani, there is a command center for ZANU-PF League. In Mutare, there is also another command center.
Yebo, Nasha Mthusa, thank you so much.
Okay, thank you.
Okay, thanks, Pat.
Right, so Luganda Balumzwile, Uti, Mothers, one of the things that he said that really stood out to me was how he highlighted how it's unfortunate that it took a sad situation, a disaster to happen for Zimbabwe to garner together regardless of race, creed, age,
religion,
beliefs, political beliefs, or color. Anything. That's the one thing he highlighted, and I love the fact that the young lady from MDC, Nayo, highlighted the exact same thing. However, Mothers and Dugans, Oti, Neumum, Tereruedu, Paranari, and Oti, Farra, Zikuru, Sa.
Hello? Hello?
Hello?
Tubusa ora nani uyeze murikupi?
Na mkoma Donald, yoma zwa ose.
Ah, makadiko mkona mkoma Donald. Mungo ti ga kuto titoro vamwi. Taura itinzi.
Ora iti zima zina mkoma maita basi.
Mm-hmm.
Jino na angu so kuti inya ii, zino tinezei. Tetemase, chiro tika tedo, atidu kutendeka na panguwa ino ilambu ziko. Tufangu kwa shanda panguwe che tese wanase muri esimbafu. Ya ino so zoka so kuti panu kuso chakwa kutu unote une oangane responsibility kuchu ngeleza wani. Yani. Tine ma satellite haya umdenga nukwasa utipasiri za pangfamsoka mashoko. Sangu rilaya nechi. Zato buda pacheni.
Ayo wa mashoko makukutu haya mkoma.
Saka. Ndo zoka sipa kuti nyaze. Pa nepe nyuro zebi. Zino nyaye kuandibwa nife matunge kwe nyika. Kuti mtunga milo nyika ni urumende waro mkuruwa mauto. Hizo zoka hati mbosishia pacheni. Kapa ita tona kana zime nepe nyuro zato teza kunuku. Kana pakata a meter of nation wa konzeni. Ino wanu manya ni nyaya iyo kwete mungu manya na uti mtunga miru tozi za uti mtunga miru njika ni hurume hindi asikana pati pata ya cyclone nyaya ngaimbo wa ya cyclone majingu za wano li zaaya kawa majingu seku za wano kukuru zila wano kukuru zila wano awe ni skambeni dhe nge shidiwa
aywa ayo mashuko makukutu
saka ndona kukuti zinyi zoti nyaya kuperi ya kuzo njika njika miru pati nepenyoze hurume hindi zibu doz mshona njita uti zivano kuma shure shure.
Aiwa, ichokwadi mkoma Donald. Sinukutenda icha izo muwe nezu warakanaka.
Aina basa, mungu pao wangu mkana.
I think segu iskati, so kutu Donald afundi sindebe.
Yebo.
Sisfigi. Goto zilunga ndaba lingenile kuhlelo ngobune ngubenu. Nyabo, ngakakulu. Si bonu kutabantu batini ya kasi niletu LVOA ndebele. U Alaska Nkosi uthi ayoba Nkosi uPamela Khumalo uthi one room not enough. Lapha uPamela seems to be responding to umlayezelo kaMthandeni ethi abantu kumele bathole ama one room. Mothers uPamela uthi I don't believe ukuthi one room is enough. Kodwa uPamela lapha ngibona ngani uMthandeni is saying they must build up one room for each person yena owalahlekelwe indlu. UBrian Thabethu uthi add ngicela ufakele inombolo yakho uBrian and then sizakufonela. UPolite uthi I'm not going to donate through ZANU PF. Sorry, excuse. Polite lapa umnumzana limzile umunashe uti akulandaba uti are you donating through ZANU PF, through MTC or through whoever, as long as you're utilizing your power to help abantu abaswelayo ngalemani kalend.
Rekaiti mbo chingamidza vamwe vari pa live feed yedu Mike. Asi tichidaro dai tamboona zvataona zvichitika ku Presbyterian Church pa video paipe tikoke simba kune avo vasati vaendesa ma donations avo kuti vaone zviri kuita vamwe. Nekuti chiri kufadza pari zvino ndechekuti havasi kutarisa kuti ikala ipi, uri kubva kupi, mbamani, pati ipi, vanhu vese vari kungounganidza zvino vari pamwe chete. Gumisai Chiramba ari pano kuti ndifonerei. Musachikomo ari pano. Kelvin Dennis, let's keep helping. Regatitore caller. Hello, caller.
Magadi zini.
Tiripo, magadi. Otukutora nemi muri kupi anjazi.
Ita Botswana.
Taura itinzwi.
Nimechira kutubaya urumende ayo. Jakubetira nepozi pa ine mkona.
Ehe.
Jakuchaka panish. Panevo usu arusha ito. Chawa chingete jaswakana ka unye nikuchaga nekudunito. Wesa aniki. Gangu unika chitamba ni javu kwa chupa kibiti lao.
Saka imi kwa muri kupotikuwa na ukupane za muri kuita ili. Muri kubata ni za muri pamwechete makambo fona ili kumusha muri kuita si.
Isi kino kupotikuwa na kagawa tukubata ni za tukiti mwechete. So kiti zunye zunye nasi katende sa kuemba. Saka zunye zunye kutera kumye.
imimi ikoko muri kushanda ne embassy ikoko. Yes, Zimbabwe iri Botswana vakati hunza izvi ikoko.
Pamwe chete ne Red Cross.
Pamwe chete ne sangano Red Cross mati. Aiwa, tinotenda zvinofadza chaizvo. Muve nezuva rakanaka regaitimbo taura nevamwe vari pa live feed panapa. Kudzanai Alvin Sparrow Jakarta. I'm sorry for those people. Rest in peace those who lost their lives. Zvinorashe mangena. I'm so sad about the disaster. Tinaye Nyamadza, once please government must look to the community as they did the time they were looking for votes. Air Force ndokubasa kwayo kwekubhururuka vachiyamura vanhu vanenge vakamirira kuti vachauya. Saka vari kuti government parizvino ngaichishandisa vanhu vakadai seveku Air Force nevemauto avo vataonawo nhasi zvechokwadi vachibuda vachienda kunobatsira. Richard Mfupi ari pano atindifonerei. Boaz Jaguranzi. Chiri kufadza kubuda kwa president kundonzi kunoratidza kunozviratidza kuvanhu ndiboza kutaura uyu. Over to you Mike.
Yeah, I casting there too ngoda abantu sebefaka ma hearts lama likes so late into the program abantu bathanduzi ukwenza izinto so last minute. U Brian Thabethu wazi wayifaka inombolo njalo u Martin wa lie uyifakile inombolo kodwa isikhathi 2 zwaka zomuhle next time I will put you at the top of the list. Lamhlanje lingenelo kuhlelo ngobuneke benu. Thank you so much Oliver Lisayo ngiyenjabulo igaba lami ngu Mike Hove. Let's meet on Twitter at BigMike3, BigMike3.
I'm Marvelous Mtlanganya Huye at I Am Marvelous.